manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 26, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mukateerera zvakaurwa nemasangano evarairi, pane mamwe abuda achipururudza kuti gavhumendi yagona. Isu kwete hatichatapururudza, tiri kungotaura kuti 76% yakataurwa nehurumende imari ishoma. Kureva kuti kana ndikaonekwa ndisi ndapendeka 76% zvena ndiri munhu ari kutorwara.
Vamwe vashandi vehurumende voramba kutambira mari yavakawedzerwa.
Ndiri kuvimba nekunamata zvikuru kuti vanozvionawo havo zvakakodzera, nekuti muhomwe medu mazuva ano zvechokwadi zvinhu zvakaoma. Saka ndakamirira kuti ndinzwe mangwana masikati kuti vanenge vabvuma here.
Asi hurumende inoti ine chivimbo chekuti vashandi vakawanda vachatambira mari yavakapiwa, sezvo naiyo hurumende iri panyangadza mushore. Paramende yofumura uori hunotyisa hunonzi huri kuitwa mubazi rezvemari nekuRBZ. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa wopedza gore vatora mhiko yekutungamira nyika paine maonero akasiyana pautungamiri hwavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvinenge zvaramba zvakaita manyamamire nerongo pakati pehurumende nevashandi vayo panyaya dzemari dzavari kutambiriswa. Nhasi masangano ose anomirira varayiridzi asangana nevamiriri vebazi rezvedzidzo pamwe neveboka reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC kuti vazeye nezvemari dzinofanirwa kubhadharwa varayiridzi vachanyoresa kana kumaka bvunzo dzegore rino. Izvi zvinotevera yambiro yakapiwa nevarayiridzi yekuti havasi kuzonyoresa bvunzo kana mari dzavanobhadharwa dzisina kutariswa. Masangano evarayiridzi anoti rePTUZ nereATUZ ari kurambawo zvakare kutambira zvikamu 96 zvakaiswa patafura nehurumende kuwedzera mari yavanotambira. Sangano reApex Council rutarisirwa kusangana nehurumende mangwana kuti vapete nhaurirano dzemihoro yevashandi ava. Sangano rinomirira vashandi vemuzvipatara kusanganisira vana chiremba navana mukoti reHealth Apex Council rarambawo kutambira mari dzemihoro dzakawedzerwa nehurumende idzi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe kuti tinzwe zvizhinji.
Sangati nemusangano wanga uri pakati pemasangano anomirira varayiridzi, Ministry of Education pamwe chete neZimbabwe Examination Council, ZIMSEC. Tangati tichikurukura kuti maexams ari kubatwa sei, varayiridzi vacha zvitemo zvavo zviri kubatwa sei pakumaka, pakuindividhirira nepakubhadharana kwacho nemaconditions emararamiro avo pavanenge vachiita basa iroro. Taita musangano nekuda kwezvinhambo maawa nekwanoita mairi nehafu. Tapedza izvozvi ende tabuda nezvinhu zvinoratidza kuti pamwe inhu nhaurirano dzedu dziri kubatsira, nekuti chokwadi ndechekuti zvabuda pachena kuti zvitemo zvedu zvokuti varayiridzi vabhadharwe basa ravanenge vaita kuinvigilation, hatingatiwo masector specific allowances, zvinhu zvataona kuti Public Service Commission yakazvitora zvanzi zvakaendeswa kufinance zvozobva zvavo zvoenda kucabinet. Asi mafigures haasati avapo havo, asi pachirungu vanoti pane principle neagreement yekuti zvinhu izvi zvinenge zvizofanira kunge zvichiitwa. Yosanga chiri chitemo chedu chatanga tatora position yekuti kana pasina kubudirira nyaya iyi gore rino hatinyore maexams.
Tiri kunzwawo kuti mamwe masangano evashandi vehurumende vari kuramba kutambira mari inonzi yakaiswa patafura svondo rapera nehurumende inoita 76%. Imi semasangano evarayiridzi makamirawo papi? Inyaya yamambokurukurawo here?
Mukateerera zvataurwa nemasangano evarayiridzi, pane mamwe abuda achipururudza kuti government yagona isu kwedu hatisatapururudza tirikungotaura kuti 76% yakataurwa nehurumende imari shoma nekuti katarisa zviri kuitika paground chikafu chakwira marentals akwira matogets akwira peturu yakwira nemapeseregis ari pakati pe500 nema600% kurevaizvo kuti kana ndikawanikwa ndizindapenderera 76% ndena ndiri munhu ari kutorwara kana hara tapfungwa
imi sesangano repituz muri kuda zvikamu zvingani
takataura isu kuti ngavatipe $450 yataitambira muna 2017 voita retinderbank rate votipawo mari iyoyo wongotozva kuti zvinhu zvakaomera nyika asika kana kuda kugadzirisa problem vanotipawo mari yekuti nesuwo nemhuri dzedu nevakadzi vedu tokwanisa kurarama
avo vanga vari munyori wesangano reptuz varaymond majongwe vachitaura vari parunhare muharare najonga kandibiri westudio 7 asi gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende dr sekai nzenza vanoti vane chivimbo chekuti vashandi vachatambira mari yavakawedzerwa nekuti hurumende yakatoomerwawo nezvinhu
takagara pasi government nemawekers musi wechina nguva yakareba chaizvo isu muna July takanga tambopa 50% yesalary yemunhu wega wega and before that kubva January kuzosvika muna July tanga tichingowedzera hatinotiwo makushioning allowance asi nekukwira kuri kuita zvinhu takanzwa kugunununa kunoita vashandi kuti zvechokwadi zvinhu zviri kudhura hapana zvisiri kumbodhura zvese zviri kudhura zvichiomera zvikuru vashandi saka pakutaurirana kwedu takazosvika isu segovernment kuti aiwa tateerera tateereresa ini ndanga ndichitaurawo navamuturi vakabatawo mweya mumari kusvika tazoti taakuvapa 76% yesalary yavo yavari kugamushira iye zvino zvichireva kuti kana uri pabasa uine title yavanoti general hand kana kuti uchiita basa rekuclina mari yako inofanirwa kunge iri 1023 pamwedzi before that ndinoziva kuti yanga iri kana kuma 400 here kana kuma 500 saka apa takanyatsonzwisisa kuti nekudhura kuita zvinhu transport chikafu cooking oil salt sugar sipo zvese zvakakwira saka takati 76% ndinoona iri nani
ko vashandi vari kutiko kudii nemari yamakavapai semanzwiro amuri kuitawo
vakamirira vashandi vana mai Alexander nevamwewo vakati zvamataura tazvinzwa hatizive kuti vashandi vachazvigamushira here kana kuti havazvigamutiri saka mangwana vachasangana vashandi pachavo vonyatsoongorora kuti zvatatora muhomu izvi segovernment tichivapa vanobvumirana nazvo here kana kuti kwete saka ini sekuonawo kwangu ndiri kuvimba nekunamata zvikuru kuti vanozvionawo havo zvakakodzera nekuti muhomwe medu mazuva ano zvechokwadi zvinhu zvakaoma saka ndakamirira kuti ndinzwe mangwana masikati kuti vanenge vabvuma here zvabva muhomwe yegovernment pakuvawedzera
gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende dr sekai nzenza vachitaura vari parunare muharare komiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari nhasi yange ichibvunzurudza bazi rezveupfumi nemafambisirwo emari dzehurumende apo pabuda mashoko ekuti mabhiriyoni nemabhiriyoni akawanda haana kufambiswa zvakanaka makore maviri apfuura sachigaro wekomiti iyi vatendai biti vemdc vanga vachitatsurana nemukuru wezvekufambiswa kwemari mubazi rezvemari iri vazvine chimwe rovinga churu avo vange vongokaka vakakama vachitadza kupindura mubvunzo wekuti sei vakasungirira mari pagumbo rengwe sezvo vange vasingakwanise kutaura kuti ndiani akapiwa dzimwe mari dzacho. Mari dzakawanda dzinonzi dzaienda kuchirongwa chehurumende chekurima cheCommand Agriculture asi pasina kuziva kuti ndiani aipiwa mari yacho. Hatina kukwanisa kubata vachuru kana gavana weRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe divi ravo asi tabata vabiti.
Tiri kuvhunduka nezvatiri kuona. Kudhara Minister of Finance ndoaichengetedza mari dzenyika. Patati namamai Judith Madzorera vari accountant general, mari yaisabuda babhati zvako mazano zvinotyisa. And every day atinosangana tirikuona zvimwe zvinyowani. So nhasi tadzidza kuti muna 2017 kwakadyiwa 2.7 billion. Of that 2.7, 2.16 yakadyiwa through the Reserve Bank of Zimbabwe. Muna 2018 kwakadyiwa 3.3 billion. Of that 3.3 billion, 1.5 yakadyiwa through the Reserve Bank. Zviri kunze kwebudget, zviri kunze kwePublic Finance Management Act. Tazozivawo kuti tine state cap chakuno kuda tagwire nesekunda yake vakabhadharwa mari inopfuura 1 billion dollars. Kwozoita imwe kambani yatatadza kunzwisisa yavatina kutaura kuti yavazobvuma iyo through accountant general kuti it's a funeral parlor. Yakapiwa mari inoita iyo 400 million. Yeti tine makambani anotyisa emafertilizer akafanana naWindmill, akafanana na Zimbabwe Fertilizer Company ZFC, ana Sebo Chemical, ana Zimfos vadonhoko. Asi mabriefcase company, how do you give a funeral parlor mari inopfuura 400 million? Asi vana Sedgo vachishaya zvekuita. So humwori huya hunotyisa and humwori uyu watikatyamadza because wakuitwa through the Minister of Finance, whereas in the past Minister of Finance ndo yaitokakatana nematsotsi. I remember ndichiri Minister of Finance ini rimwe gore vaida kunditengera BlackBerry phone. Takazongosiya because bureaucracy yakawanda, masystem akasiyiwa nemabritish akasimba, but zvaondomoka. Chaora chinhu.
Saka sekomiti yeparamende muchaita sei kuti muone kuti mari idzi dzoserwa sezvo dziri mari dzemitero yevanhu?
Chekutanga ndechekuti basa redu kuburitsa chokwadi. We are in oversight. Heni vanhu vamwe manje ndo vakuempaiwa nezvatiri kuita. Vanosanganisa Zimbabwe Anti-Corruption Commission, vanosanganisa parliament yacho, vanosanganisa Zimbabwe Republic Police, vanosanganisa mavotawo because mavota ane right of recall.
Sachigaro wekomiti inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende vatendai biti vachitaura vari parunare muHarare. Nasi kwapera gore kubva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekuti vatungamire nyika kwemakore mashanu mushure mesarudzo dzakaramba kutambirwa nebato guru rinopikisa reMDC Alliance richiti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Asi dare repamusorosoro reConstitutional Court rakati MDC yainge isina humbo wakati tsvikiti wekuti sarudzo dzainge dzabirirwa. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International nasi raburitsa mashoko kuvatori venhau richiti hurumende yava Mnangagwa iri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Amnesty International inotiwo kunze kwekukundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi, hurumende iri kumbunyikidza vanhu zvakanyanya nekuvarambidza kuratidzira ichingoshandisa nzira dzimwe chete nedzaishandiswa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Sangano iri rinotiwo apo vaMnangagwa vopinda mune rimwe gore vachitungamira uyu mukana wekuona kuti hurumende yavo yaremekedza kodzero dzevanhu. Asi mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati vaMnangagwa vakwanisa kuita zvinhu zvakawanda.
Pane zvinhu zvakawanda zvaitwa naPresident Mnangagwa kubva vachipinda kuva mutungamiriri wenyika. Chekutanga chiri chokudzikisa mari inoshandiswa nehurumende pakuita mabasa ayo akasiyana-siyana. Mukatarisa kumasure, angati yatinotiyo budget deficit. Saka ndo chinhu chikuru chaita kuti ikonomi yedu ichitanga manje kutanga kuti ichiratidza kuti yaane gwara, yaane tarisiro yekunge ikonomi iyoyo ichizenge ichikura, ichizenge ichizvimirira yoga, ichizenge ichikwanisa kusapota mabasa, ichizenge ichikwanisa kusapota maindastri kuti amuke akanga avharwa, ichigona zvakare kugadzira infrastructure. Saka zvese zviri kuitwa pane pasi pechirongwa chinonzi icho Transitional Stabilization Program. Takatarisa zvakare pakudyidzana kwatiri kuita nedzimwe nyika, taona zvakare kuti hurumende yamunangagwa panguva ino yatava patoita mabinational commissions nedzimwe nyika dzinodarika 5 or 6, dzinosanganisira vana South Africa, vana Botswana nedzimwe dzakadaro, dzatagara nadzo pasi tichitarisa kuona kuti ndepapi patingabatsirana kuti ikonomi dzedu dzikure, ndepapi patingabatsirwa isu senyika yanga iri kumasure kuti ikonomi yedu iende mberi. Saka tiri kuzoona izvo kuti mabinational commissions iwayo atoseta precedence kudhara, atoseta groundwork yekuti patiri kuenda kumberi taakuziva kuti nenyika yakati tichadzidzana pakati, nenyika yakati tichadzidzana pakati.
Asika vamwe vakaita sana Amnesty International, Dr. Mutodi, vari kuchema-chema kuti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dzinenge dzakutonyanya pasi pavamunangagwa.
Taona panyaya dzekodzero dzevanhu, ndinofunga tine mitemo yanga ichionekwa kuti mitemo iyi inodzvinyirira, yakafanana ne Access to Information, the Protection of Privacy Act. Iyo mitemo iri kubviswa, tiri kuti tiri kubvisa anonzi mabad laws pachiiswa mitemo inofambirana nezviri kuitika pasi rose.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri webato rinopikisa reMDC vaDaniel Fortune Molokela kuti tinzwewo maonero avo panyaya yeutungamiri hwavamunangagwa.
Samaono edu zvino zvatoita from bad to worse, saka hapana chinhu chaiyo chiri kufamba nyika yese. Vanhu vatotambura gore racho riri kutoita kutoremera munhu wese, saka vamunangagwa basa vari kukonerwa shuwa.
Chii chamuri kuti vakonewa apa? Muri kutarisa zvinhu zvipi?
Tichitarisa paupfumi hwenyika zvinhu zvatoita bad to worse, tichitarisa mafuel queues achiripo, electricity load shedding, water rationing, high unemployment, masalaries akatoluza pari kudhara. Saka zvakawanda, totaura nezvekodzero dzevanhu, human rights, zvaabed manje zvaawesi, tichitarisa kudzvanyirirwa kwevanhu muZimbabwe. Saka zvakawanda zviri kuita zviri kuratidza kuti Zimbabwe harisina remangwana rakanaka, upenyu hwakutorema hwakutogwadza. Saka dai zvichibvira dai vamunangagwa vatosiya basa nhasi dzose.
Asika ivo vari kuti imi vanopikisa muri kunyepa kuti muri kupambwa nekuitwa kafira mberi nevanhu vasingazivikanwi, muri imi muri kuzviita, munoti kudii nemashoko aya? Vari kuti nechinangwa chekuda kusvibisa zita reZimbabwe kuti irambe yakatemerwa zvirango.
Zvinosiririsa, zvinonyadzisa kuti mukuru wenyika haasi kuziva zviri kuitika munyika yaari kufunga tari kutonga. Vanhu vacho isusu sesamusangano reMDC tiri kufungidzira kuti vari kutotumwa nevanhu vavaweza kupiwa, ndosaka vachiramba tizviri kuitika. But maphotographs ariko, vanhu vachiratidza kuti vakatorohwa vese, vana gonyeti nevanhu vakadai. Saka umbowo wakawanda zvikuru, saka zvinotonyadzisa kuti vari kuzviramba tizviri kuitika. But chokwadi chokwadi, zviri kutoitika.
Mungatiudza kuti nyaya yevamwe venyu vanga vasungwa ava yapapi? Tichitarisa nyaya yavachibaya,
nhasi vachibaya vamira pamatare kuHarare uko, vakazopiwa bheiri ye400 RPGs. Vahonorable Scala vangari kumatare kubikita uko, yaitwa further remand up to 1 November.
Mutauriri webato rinopikisa reMDC vaDaniel Fortune Molokela vari parunare muHarare. Sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, boka rinoongorora pamwe nekutara mitengo yemafuta ekufambisa dzimotokari reZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA razivisa zvakare kuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wakwidzwa kutanga nhasi munyika yose. Mitengo iyi inenge yakasiyana-siyana zvichienderana neguta rine munhu. Izvi zvinonzi zvichaomesera zvakanyanya vanofambisa michovha nepamwe nemabhazi. Kuti tinzwe zvizhinji, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri wesangano reGreater Harare Association of Commuter Omnibus Operators vaCaleb Dominic Bepeta.
Chitiko ichi chiri kuitika hacho, asi kutambira zvakadai zvazvitambiriki zvinotorwadza.
zvinorwadza kuti sondo nesondo zvichingochinja. Iyo vanhu vatinotakura vati mihoro yavo yakangomira panzvimbo imwe chete. Saka vanenge vatoona isu tinenge tikuvakanganisira patati tichichinjawo mari dzatoti mafezi dzavanoshandisa kukwira michovha yedu zvokuti zvakatomira munyika muno.
Saka matochinja here mari dzinoripirwa nevanofamba nemichovha?
Pari zvino handini tisati ane humbowo hwakakwana hwekuti zvatochinja here, asi tinodavira kudaro nekuti kuchinja kwaiitika pese apa kwaiitika mafenzi mashoma. Asi rwendo runo ndinoona kukwidza kwati kwakwira pane dhora chairo rebhondi raiswa pamusoro repapapa. Saka zvokuti kutokwidzawo kuchaitwa papapa ndotarisira kuti pakati pedhora nema60 cents achange achiwedzerwa pane yatinoti mafezi agara aripo.
Tiri kuonawo kuti rwendo runo vakwidzawo mitengo vachitarisa distance kutokwaniswa mafuta. Zvinokanganisawo zvakadii urongwa hwenyu imi sekutakura kwamunoita vanhu?
Ndingangoti pari zvino ndiko kutanga kunyatsoona kuti zvakadaro zvinoitwa zvokunzi mafuta osiyana pakuti taundi netaundi zvoita mutengo wayo. Ndokutanga kwazvo kuzviona papepa zvichibva kuvamiririri vehurumende kuti ndo chimiro chiripo kuti taundi netaundi zvoita mutengo wayo yemafuta. Kuti kapinda mutaundi ine mutengo wayo, taundi ine mutengo wayo, zvokuti kana kuti tiiti taundi iro toripinda tochichinja kuti kwatinoita mari kutakura vanhu pano kubva pano kuenda apa yakuchinja nekuti mafuta achinja nekuti dhorobha iri rasiyana nekwatabva. Ndikukazive chiomerao ruzhinji zvakanyanya zvekuti kufamba kwacho vanhu vachatoomerwa. Apa vana vechikoro vatakuta sati mashoga anotevera vanenge vachidzokera kuzvikoro. Saka vese vachaomerwa, vabereki vachaomerwa kuti vadzosere vanavo kuzvikoro.
Sangano renyu rinongotarisa motokari dzinenge dzichifamba mukati meHarare chete here kana kuti munobatawo kunze kweHarare? Kana muchibata kunze kweHarare ndedzipi nzvimbo dzamunee muchienda?
Sangano redu rinobata hongu vatakurwa vanotakurwa mumadhorobha zvakafanana neHarare yacho iyoyo. Saka Greta Harare yacho tinozopuwa yatinotidzokera pachirungu radius yaunoti 150 kilometers radius ndiyedu iyoyoyo. Saka tine vamwe vedu vano makombi anotobata kunana Murehwa, vamwe vachitosvika nekunana Mutoko kwese ikokoko nenzvimbo dziri mudhuze zvakaita sana Marondera, ana Bhindura, nzvimbo idzo dzese tinobata.
Murongi wemusangano musangano revemichovha reGreater Harare Association of Commuter Omnibus Operators vaDominic Bepeta vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muNew York, Dr. Tererai Trent, vapiwa ruremekedzo rukuru nhasi muNew York makare, apo chiumbwa chavo chebronze chaparurwa pedyo nemuzinda weRockefeller Center, pamwe nevamwe vane mukurumbira vakaita samuzvina bhizimisi Oprah Winfrey, vanoita zvemafirimu muzvare Nicole Kidman, mutambi weMaolympics Gabby Douglas nevamwe. Kuti tinzwe nezvenhoroondo yavo uye kuti zvinhu zvakamira sei kuNew York, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutori wedu nawo Marvelous Muhlanganya uye anga ari pachiitiko ichi.
Tingati urongwa hwafamba zvakanakisisa chaizvo. Taona isu vakaveza zvivezwa izvi vanonzi Jilly naMark vachiwanikwa ivo vachiita chirongwa chavainge vainacho muNew York nhasi, apo vaparura chivezwa chavo vachiti ivo chivezwa ichi chachakakosha nyanya chamaitirirai Trend nekuti ndivo mudzimai wekuAfrica wekutanga uyezve wekuZimbabwe wekutanga kuti awanikwe achimira pakati pemadzimai akadai savana Oprah Winfrey, Pink, Nicole Kidman, Jane Goodall, Kate Blanchett, Janet Mock, Tracy Dyson, Cheryl Strayed naJB Douglas mutambi wemitambo. Uyezve kuti amaitirirai Trend basa ravo ravanoita rekubatsira veruzhinji nyanya kuhurungwe kwavanoshanda ndozvaita kuti vawanikwe vaine chivezwa chiri muno muNew York pakati peguta chaipo nhasi.
Ivo Dr. Trend vatambira sei ruremekedzo urwu?
Dr. Tererai Trent vati ivo vanga vari kunzwa kuda kuchema, vati ivo havasi kunyatsoziva kuti zviri kuitika izvi nyadenga ari kuzvivhura sei, nekuti vari kuti ivo munhu akawanikwa iye achirodzwa ari mudiki asati avhazira, vakawanikwa ivo vachiva nevana vanosvika ivo vana vachiri mudiki vasina kana chikoro chechatingati O level, asi vakatanga kuti vaende kunonyora O level yavo, vakaita A level yavo, vakazowanikwa vachiuya ikokuno kuAmerica, vakadzokerazve kuenda kuchikoro. Saka nhasi vati ivo zviri kunyanya kuvabata pamwoyo kuti mabasa avo awanikwa achiremekedzwawo.
Wataurewe Mavelasi kuti Dr. Trent vanoshandira kuhurungwe. Vanenge vachiita nezvei kuhurungwe?
Dr. Trent vari kuwanikwa ivo vachiita mabasa ekuvaka kana kugadzirisa zvimwe zvikoro zvemunzvimbo iyoyi yeHurungwe. Dr. Trent vakawanikwa vachipiwa ivo mari nemudzimai ane mukurumbira Oprah Winfrey inosvika iyo 1.5 million emakore apfuura kuti vawanikwe ivo vachibatsira mukumutsiridza zvimwe zvikoro zvemunzvimbo iyoyi yeHurungwe zvanga zvisina kumira zvakanaka.
Mutori wenhau Mavelasi Mhlanganya uye ari kuNew York achitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Uye musakanganwe vateereri kuti muchirongwa chedu cheLive Talk tinenge tichitarisa nezvekusvitsa kwavamunangagwa gore vachitungamira nyika.
Mukuru anoona nezvekugadzirwa kwemishonga mubazi rehutano, amai ropafadzai hove, vanoti Zimbabwe haisati yaita tsvagiridzo inoburutsa pachena kuti mbanje inoshanda semushonga wokurapa zvirwere zvakasiyana siyana, kunyange hazvo mbanje yava kubvumidzwa kurimwa zviri pamutemo nevanhu vanenge vapiwa maresonance ekuita izvi. Amai hove vanoti mutemo uripo unoti mbanje iyi inotanga yaitwa mishonga yemafuta nemapiritsi yotengese nyika dzine mitemo inobvumidza kushandisa mbanje semushonga kwete kuitengesa muZimbabwe.
Mutemo uri kuti kana mbanje yarimwa poitwa value addition muno kusa exportewa mashisha asi kuti exportewe oil, kuexportewe ivo vane vapiwa malicense kana vakange vazogadzira mushonga voexporta iri mushonga vachiendesa kunyika idzodzo dzakatoita tsvakurudzo kuti inoshandiswa nenyika idzodzo dzakatokwanisa kuita tsvakurudzo dzatova nemitemo yokuti varwere vavo vanokwanisa kushandisa mishonga iyoyo.
Amai hove vanoti hurumende haisi kubvumidza munhu wese wese kuti arime mbanje sezvo ichityira kuti inoguma yoshandiswa zvisiri pamutemo. Amai hove vanoti kuti munhu apiwe resonance rokurima mbanje anofanirwa kutanga aratidza humbo hwekuti kune makambani ekunze kwenyika anoda kutenga mishonga inogadzirwa kubva mumbanje.
Tikatarisa mutemo wedu zvakarewo unonzi Statutory Instrument 62 of 2018, vanopiwa malicense kuti varime vanotofanira kutaridza humbo hwekuti vanotova nemarket yekuti vagonotengesa mushonga uyu.
Imwe nyanzvi munyaya dzembanje Dr. Zorodzai Maroveke vanoti danho rehurumende rekupa vanhu maresonance harisi kutambirwa nevakawanda vagara vachishandisa mbanje muchivanhu semushonga unorapa. Dr. Maroveke vanoti mbanje yagara ichishandiswa munyika chirungu chisati chauya.
Pandakambosanganawo nevechivanhu havawirirani nekuti pave nemutemo wekuti asi nekuti ivo vagara vachitoshandisa mbanje ikurapa, saka vanotongoona semumwe wemishonga yechivanhu yavanoshandisa.
Asi Dr. Maroveke vanoti kunyange hazvo Zimbabwe iri kuomesa musoro panyaya yekuisa mitemo yembanje iyi, kune vamwe vari kutenga mishonga iyi zvisiri pamutemo, izvo zviri kupa kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda inofanirwa kunge ichivaka hupfumi hwenyika dai Zimbabwe ichibvumidza kuti mishonga iyi itengeswe munyika. Nyika dzakawanda dzakabudirira kusanganisira America dziri kushandisa mushonga unogadzirwa kubva mumbanje mukurapa marwadzo nezvimwe zvirwere zvinobata mitezo. Sangano reUS National Academies of Sciences rakatambira makore maviri apfuura kuti ichokwadi kuti mishonga inobva mumbanje inogona zvikuru kupedza marwadzo muvanhu vakuru. Kambani yeWaters Co yekuAmerica inonzi yakapa bazi reutano mushina unokosha madhora ekuAmerica zviuru mazana mashanu munguva pfupi yapfuura. Mushina uyu uchashandiswa pakugadzirwa mishonga yembanje uye mukuita ongororo yemishonga yakasiyana siyana muzimba.
Tinotenda zvikuru ropa vatereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina standekile muhlanga munaudze isindebele.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi izinto zonke ke zicine sezikhwela nezilinganiso ezifanana nalezo okuyabe kukhwele ngazo amafutha. Amafutha ke enza okuningi, hayi kuphela ukukhwezwa kwempepho, aphinde enze ukukhwezwa kwembadalo abantu nxa bekhwela imota kumbe into amabhasi besinda emsebenzini.
Ngolandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota okuhambisa namhla ekuseni, osomabhizinisi bathi kusobala ukuthi intengo yempahla lokunye izaqhubeka iqonga.
Siyabonga inyathelo ethethwe ngohulumende ukuthi asinikeze ama-license ukuthi si-trade ngemali. I think sokuzaminimiza ukushota kwemali okwenzakalayo ngoba abantu abasestreetini labo babuthi imali yonke and asikwazi lokuthi bayisanga. Ngiyathemba ukuthi lokutshontshelwa kwabantu sokuzabangcono cause sesiyayenza into eziprofessional.
Uzulu wamukele ngembono ehlukeneyo okwethulwa kwamakhampani atshintsha imali ngokusemthethweni. Namhlanje umongameli Emerson Mnangagwa ufikise umnyaka elokhu wafungiswayo ukuthatha intambo zombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ngolandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota okuhambisa namhla ekuseni, osomabhizinisi bathi kusobala ukuthi intengo yempahla izaqhubeka iqonga, njalo le mbadalo yogada amabhasi lemichova layo ikhuphuka ngesikhathi iningi livele lisehluleka ukuziphilisa. Ngesikhathi ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luthi ilitha yedizili yona isikhuphuke isuka ku-$9.36 yafika ku-$10.32. Yona ke ilitha eyodwa ipetulo ikhwele ngeviki edluleyo isiya ku-$9.12 kodwa kathesi isiku-$10.01. Intengo yamafutha la iyachiyana ngezindawo. EVictoria Falls ilitha ipetulo ikhuphuke yafika ku-$10.56, ePlumtree laseBeitbridge iku-$10.43, eWange $10.52, njalo koBulawayo isibiza i-$10.39. Ukucubungula ke lolu daba sixoxele umnumzana Bert Nico Bebe ongumqondisi wenhlanganiso ye-Motor Industry Employers Association of Zimbabwe.
Thina njengosomabhizinisi sikubona kuyinto enzima ukuthi amafutha akhwele maviki wonke ngoba amafutha alakho ukuthi izinto ezithengiswayo kumbe izinto ezenziwayo zincediswa ukuthi kube khona kwamafutha, ikakhulu amafutha anjengedizili. Kubangela ke ukuthi izinto zonke ke zicine sezikhwela nezilinganiso ezifanana nalezo okuyabe kukhwele ngazo amafutha. Amafutha ke enza okuningi, hayi kuphela ukukhwezwa kwempepho, aphinde enze ukukhwezwa kwembadalo abantu nxa bekhwela imota kumbe into amabhasi besiza emsebenzini. Ufica ukuthi ke bese kusenza ukuthi izisebenzi bese zisithizeni zasezifuna ukuthi kube nokukhangelisiswa kweholo lazo kukhangeleleke imali abagada ngazo besiza emsebenzini. Ubonani ukukhwela ke kwamafutha amaviki wonke kuyaphambanisa inhlelo zokusebenza kahle elizweni.
Siyabona ukuthi kwamanye amadolobha njengabo Victoria Falls, eBeitbridge, koBulawayo, ePlumtree, eWange kuqonge kakhulu.
Ukukhwela kwamafutha kubangela ukuthi ke izinto ezithwalwayo zonke zicine ziqonga ikuthwala kwazo. Ukukhwela kwamafutha kwenza ukuthi ke ekuhambeni kube nzima. Wona amafutha angikhona nxa ebuya eZimbabwe abuya ngepipeline esuka eMozambique abesefika afike eHarare. Nxa esesuka eHarare esiye ezindaweni ezithiyeneyo athwalwa izimota ezinkulu ezithwala amafutha. Zona ziyana izimota ezinkulu ezithwala amafutha lazo zibe ndleko zazo ezokuthi zithwale lawo mafutha ke ziwasa ezindaweni ezithiyeneyo. So esingathi ngesilungu i-transportation. So nxa kutransportwa khonaphana utransporta kumbe ngithi umnikazi wemota eyabithwele uyabe ufuna laye ingxenye yakhe ukuthi uthwale amafutha esuka eHalale ewabuya lawo ke koBulawayo kumbe seVictoria Falls. So yikho okubangela ukuthi ufice ukuthi intengo yamafutha kayilingani kulabo abawathenga eHarare nalabo abawathenga koBulawayo kumbe eVictoria Falls. Kubangelwa yikuthwalwa kwawo esesiyafika kulezo ndawo.
Lo ngumnumzana Petnico Pepe, umqondisi wenhlanganiso yeMotor Industry Employers Association of Zimbabwe, sixoxela ekoBulawayo. Uzulu wamukele ngembono ehlukeneyo okwethulwa kwamakampani atshintsha imali ngokusemthethweni ngoba sebephiwe imvumo nguhulumente. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amakampani lawa atshintsha ngesilinganiso esiphezulu kulesabo siphatheleni, njalo uZulu segijimela ukutshintsha khona ebona ukuthi akala ngozi yokuqilwa. Namhlanje idola leMelika belithengwa ngetshumi lasitshiyagalombili ledola leZimbabwe i-$10 AED. Omunye wabathole imvumo yokutshintsha imali ngokusemthethweni ongusomabhizimusi koBulawayo, umnumzana Musa wenkosi Ncube, uthi uhulumende uthethe inyathelo elihle njalo uZulu selakho ukutshintshelwa imali kungela kuqilwa.
Sabonge inyathelo ethethwe nguhulumende ukuthi asinikeze ama-license ukuthi si-trade ngemali. I think sokuzaminimiza ukushota kwemali okwenzakalayo ngoba abantu abasestreetini nabo babuthi imali yonke and asikwazi lokuthi bayisanga. Ngiyathemba ukuthi lokutshontshelwa kwabantu sokuzabangcono cause sesiyayenza into eziprofessional.
Unkosikazi Siphiwe Dambisa useke watshintsha imali kuBeirut Change uthi ubona kungela buqilo obukhona kodwa ethi ulovalo ngokubhala ibizo ethi mhlawumbe bengalandelwa bekuzwa ukuthi imali bayithathaphi.
Uhlupho engilubonayo siphoma ukuba lovalo nje ukuthi paperwork lesifilayo sengazumbe sizalandelelwa sesibuza ukuthi kanti vele thina foreign currency ithatha ngaphi. Ukanti emgwaqweni ukuzitshintshela ube yimfihlo yakho ukuthi wena uhambile watshintsha.
Oyisakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sindisiwe Bhango uqathanise amaBeirut Change akudala lakhathesi ethi kungaba kuhle nxa engasebenza njengakudala.
AmaBeirut Change alungile sibili. Nxa engasebenza njalo lokho kwakusenzakala kudala. Ukuthi wawusithi nxa ufuna ukuthi uyentshintsha imali, wawumele ube lesizathu sokuthi uyantshintshana.
Laloba kulabanye abakhanye bethakazelela amaBeirut Change, umnumzana David Dlodlo othengisa imali ezitaladeni uthandabuze lokhu ethi kabasoke bame ukutshintsha imali labo ngoba kuyindlela abaphila ngayo njengoba imisebenzi ingekho.
Athina esiphume vele esitridini kodwa besithola khona impilo thi ngoba akuthi amsebenzi. So imindlela esisebenza ngayo thina ukuthi besithithela abantu imali.
Omunye osole lokhu ngumnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association ethi yena kaboni mehluko ozadalwa ngamaBeirut Change. Abantu bazabe belokhe bethwala nzima ukuthenga imali yangaphandle.
Ngicabanga ukuthi mina indaba yamaBeirut Change la sephiwe imvumo ukuthi asebenze ayisoze idala umahluko ongakanani ngoba abantu abasoze benelise njengabantu abazisebenzayo ukuthi bathole ama-US dollar ama-rand bayithenga izinto phandle.
Ingxenye kaZulu ikhanya ilokuthandabuza ukusebenza kwamaBeirut Change bethi ababoni mahluko ozadalwa yilaba ngoba uZulu elokhe ethwala nzima ukuthenga imali yaphandle ikakhulu labo abazisebenzayo. Kuthi abanye babone ulinyathelo elihle bethi akusela kutshontshelwa imali okuzaba khona njalo bafisa ukuba asebenze njengakudala. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Odokotela baseZimbabwe bathi umama wezomnotho olokhu uqhubeka wonakala usuphazamisa umsebenzi wabo ikakhulu kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika. Intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association zima udokotela Francis Chawora utshele umhlangano wabodokotela kuyona le impela viki eHarare ukuthi lesi simo sesifike esibangeni sokuthi abasenelisi ukuqhubekela phambili bezinakekela bebiza inhlawulo yanyakenye. Lokhu kufakazwa ngudokotela Joel Tapi.
Imali sizizuzayo ekusebenzeni la aseneli ukuthi senelise ukwenza umsebenzi.
Abezima bathi inkinga ukuthi imali okumele bayihlawulise izigulane yabethwa emthethweni ngedola leMelika, kwathi ngokumiswa kokusetshenziswa kwalo kwadala inkinga. Odokotela bakhuthaza ukuba amalunga awezima bengahlawuliswa inhlawulo ukuba ngamalunga. Udokotela Tapi ugcizelela kulokho.
Nxa sibalutshwane ukukhala kwethu akuzwakali. Ye isifiso sami ukuthi ngamadokotela wonke engeza sibe part of izima. Umbono wezima umuhle kakhulu. Kuhle ukuthi angabanye bethu bayakubona kunokusize sihlanganiswe ndawonye ukwenza ukuthi isibe lama ideas, sifake ama ideas ndawonye sibone ukuthi singazinceda njani njengamadokotela, not only ukuzinceda thina lokunceda i-nation at large.
Amalunga awezima abesedlula kancane amakhulu amathathu 343 ngomnyaka 2017, leli nani laqonga laya kumakhulu edlula kancane kwayisikhombisa 711 ngomnyaka wedlulileyo ka 2018 lehla laba makhulu amahlanu 505 lonyaka. Okulenani elincane sikhangela inani labodokotela bonke ababhalisiweyo elizweni. Ophethe isikhwama sezima udokotela Mukungunukwa uthi ukuguqulwa kwemali esetshenziswayo kubangele ubunzima obukhulu kumisebenzi yabo, ikakhulu ukuhlelwa kwezimali zabo. Amabhizimusi asemsebenzini wezempilakahle lawo angene kulumbuthano. Uzanel Ncube usebenzela iPopulation Services Zimbabwe.
We are looking for our partners. Our bluster is on Ushangana and Labos, Kansuku 7 Sana and Abo Wonke.
Population Services Zimbabwe, Ilamagilini, Guyo Yonke Inda, Wele Zimbabwe, Ibe Isisiba Lama Outreach Team, Abantu, Aba Endaweni, Ezinga Figueyo Galula, Lucello, Lama Star Blue Clinics, Benigeza Ulazi, Mugusela, Imurugunga Lambatalo, Abama Pizimusi, Akotela, Alunisa, Imiti, Lama Laboratory, Angenenda, Gulum Shangano, Umumzana, Lope Mula Tube, Umela, Itat Lab.
Silama products yethu la amakhulu ayazakalayo odokotela labo abawaziyo sebe sikhumbuzana nje ukuthi uyabona kule product ethile, kule product ethile, kule product ethile.
Abezima bathi bayazama ukuba ngumlamulankunzi phakathi kukahulumende labodokotela bezibhedlela ngesikhathi odokotela laba bekhalala umsebenzi okuyinto eyabajumayo. Bethi lokhu kwagcina uhulumende sebona ngani bona bayinhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi, kukanti ngakwelinye icele odokotela bezibhedlela bebona angani bama kucele likahulumende. Umphathintambo obona ngezokwelatshwa udokotela uPhathaya Moyo utshele umhlangano wezima ukuthi uhulumende selungisa umthetho ozalawula ukusebenzelana kwabo njengabodokotela lamankampani aphathisa kundleko zezigulane ama-medical aid. Amalunga ezima akhoqela ama-physicians, ingcwethi zokwelapha abantwana ama-pediatricians, ama-obstetricians, ama-gynecologists, ama-anesthetists lama-surgeons. Ngimele iStudio 7 Harare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Namhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa ufikise umnyaka elokhu wafungiswayo ukuthatha intambo zombuso. Ukukhetho lwakuqala lokho eZimbabwe lathola uzibuse owayengumongameli Robert Mugabe engekho. Kwathi kusenzakala abantu bathaba becabanga ukuthi sokuzaba lengoqoqo elizweni. Kodwa abacubungula izombusazwe kanye labenhlanganiso ezibona ngamalungelo oluntu abanjenge Amnesty International bathi kukhanya lonyaka kube lokuqonga kwezehlakalo zokuhlukunyezwa, ukuthunjwa, ukubotshwa kanye lokutshaywa kwabantu ngabezomvikela. ukuhlaziya lolu daba upraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Collins Ncube.
Ngibona engani upresident Mnangagwa uthe eqala umsebenzi engani ufuna ukwenza into ezehlukeneyo kulo former president uMgabe, but siyayinanzelela ukuthi akula consistency, kuyacala lokhu kwekele, kuqale lokhwana kwekele.
Abe Amnesty International labo bakhala ngokuthi umnyaka lo kube lokuhlukunyezwa kakhulu kwabantu.
I think in the history of Zimbabwe, asizake sibone isotsha lingena emgwaqweni lithwele umbhobho. So kwalo nyaka kube buhlungu kakhulu, and masikhangelwe ukuthi ngoJanuwari kwabotshwa abantu abadlula ku-957.
Ungathi yikho sokubulele na intuthuko yomnotho welizwe?
Kakhulu sokubulele kakhulu, ngoba akula muntu onga-investa elizweni lapho kugijima khona ipolisa anytime. Akula muntu onga-investa abangekho shuwa khona, ngoba kathesi sikhuluma kunje sokule new currency zinidola, asazi ukuthi ikuyini okunye okuzatshintsha kwezomnotho welizwe, ngoba nxa izinto zitshintsha zinjalo wonke umuntu uyabe ekhangele emile. So hhayi, ezomnotho welizwe sezi-affecthwe kakhulu ipolisi inconsistency lokuthawa kwabantu khona lokhu. Akula muntu ongafaka imali yakhe ize ngayenaleyo.
Kodwa abanye phela ngabathi usezamile ukuthi aphathe inkohlakalo ngokubeka amakomishin.
Ye, sikubonile khona lokho, and njalo masikhuluma ngezakhi ngesikhathi ngena e-ofisini wathi ufuna ukuyitshintsha iguqule. Sabona abantu bebotshwa esithi catch and release, bayabotshwa bafume kusasa.
Abanye njalo ngabathi izijeziso zenotho ezabekelwa iZimbabwe ngamazwe angentshonalanga ngokunye kokwengezelela kunhlupho zeZimbabwe.
Kuyangezelela njalo la ihulumende akalamzama ayenzayo ukuthi at least athi respect ama-human rights, ngoba sinanzelela ukuthi izibhera ikakhulu ikhuluma ngezinto zona lezi zenzakala kathi seZimbabwe, ukuthi abantu bayathunjwa, abantu bayatshaywa.
Umnumzana Collins Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe uxoxa loPraxedis Jeremiah ekobulawayo. Kodwa umphathi umsekeli kamphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutoti uthi izijeziso zenotho yizo ezibangela inkinga eziseZimbabwe, esithi njalo isikhathi sisesesifitshane ukuthi umongameli Mnangagwa engabe esefeze zonke izithembiso azenzayo. Ngakho-ke abantu kabamnike ithuba. Live Talk namhlanje sikhangela osokwenzakale elizweni phakathi komnyaka lokhe umongameli Mnangagwa ayifungiswe ukuthatha intambo zombuso. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Abenhlanganiso ye-International Community of the Red Cross eZimbabwe bathi kungumsebenzi wabo ukusiza lapho okuthe kwaba lomsindo lodlakela olubangela ukulimala kwabantu bengathathi hlangothi, bengakhethi muntu, njalo besebenza bezimele. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuza ngemva kokuba abe-Red Cross bebonakala kakhulu ngesikhathi sokuqhamuka kwengxabangxoza ebangelwa ngokunjengokutshengisela obekuqoqwe ngabe-MDC lapho kulimale abantu abambalwa ngemva kokutshaywa ngamapholisa abekade ehlome ngenduku intuthu efitshayo ama-tear gas kanye lebikhafulwa kusetshenziswa imibhobho. Isiphathamandla esebenza sikuhlangothi lokukhulumisana lozulu khona e-Red Cross umnumzana Kim Stambuli uthi lo ngumsebenzi wabo njengenhlanganiso ezinikeleyo ukusiza lapho kulimala abantu, kungaba sendaweni lapho kubuthana khona uzulu okubalisa enkundleni lapho udlalelwa khona imidlalo echiyechiyeneyo egoqela inguqu emihlanganweni echiyeneyo ezombusazwe kanye lalapho kulokutshengisela. Wengeza uStambuli ethi Kabakali ukusiza abalimele ngemva kokuba kube lodlakela ngemva kokutshengisela sekulimela abantu. Njengoba lalapho kudutshulwa abantu mhlaka 1 ngoncwabakazi nyakenye, basiza abambalwa ababelimele ngemva kokudutshulwa labalimalela ekutshayweni ngabezomvikela. Umnumzana Jenesani Ntungakwa ocubungula ezombusazwe ikakhulu ngokuphathelane lembali yebandla lezombusazwe le-PF Zaphu ufakaza okuhle akubone kusenziwa ngabe Red Cross Society.
Kungabe kuyikuthi njalo babona okwenzakala ngoJanuwari laphana, abantu batshaywa, abanye badutshulwa, kwabanzima ukuthi kungene abantu. Lakho International Committee of Red Cross kaninginengi ilakho ukuzivikela ngombala womsebenzi. Akumelanga bedutshulwe, akumelanga betshaywe. Yisisivumelwano esabhalelwana ngamazwe abe phakathi kwawo. Kutsho ukuthi bona mina ukubona kwami bathatha ukuthi lo sokuwumsebenzi wamazwe abe ezihlupha ngeZimbabwe. Ngabusesengumsebenzi wamaZimbabwe wenza kuphela.
Unobhala enhlanganisweni yamabandla ezokholo lwesiKristu ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mthatha. Yena uthi kuyiwona msebenzi wabo lowo ukungena lalapho kulwiwa khona ukusiza abalimeleyo.
I-Red Cross ibonakala njengebandla eli-independent ukuthi elikudingayo ikusiza labo abalimeleyo. So siyakubonga lokhu i-Red Cross yakwenza mhlaka 16. Siyathemba izoqhubeka njalo yenza lo msebenzi, ngoba uma kuzenzakala okunje abantu bechengisela kube lo msindo, kuzodinga amabandla abukeka njengane a independent. So umsebenzi obalulekileyo kakhulu ukuthi iRed Cross iyathatha isithunzi sayo.
Isakhamuzi semzini weBudiriro eHarare, umnumzana Victor Dube, laye uncome umsebenzi owenziwa ngabe Red Cross ukusiza uZulu olimele ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa etshengisela.
Abantu ababusayo sebezakala ukuthi khona nxa kule zinto ezinjalo vele ukwenza ngokokuhlukuluza abantu, ngokulimaza abantu, bebalimaza njalo iRed Cross layo. Ngingazi ukuthi basikelwa ngubani umbeni ngamazwe aphandle aseyakubona ukuthi akula lapha akungenzwa khona ukutshengisela kungela kulimala kwabantu. Esikwe sabayo ukuthi asikwazi ukuthi kuzaba njalo kumanye ama-demonstration kumbeni kuzaba hlupha bona ababusayo ukuthi hayi into enjeka iyasiyangisa sifuna ukuyibona.
Lanxa abe-Red Cross laba bengazange bathanda ukuveza inani labalimala kulokhu kutshengisela, bathi sebasize abambalwa ukubalisa owesifazane olimele kakubi wasiwa esibhedlela ngolwesihlanu olwedluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kulezizalwane zakwele South Africa ezithi zifuna ukuthi kuxotshwe abantu bokuza abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe kusukela mhla zimbili kumpandula. Abantu laba abakumabandla aphikisayo, ezinye izisebenzi ezidabuka kwele South Africa labangela msebenzi, bathi bazavimba imigwaqo yonke bangene emafekithali lapho abazabe bexotsha abantu bokuza abangela maphepha. Kubikwa ukuthi okwamanje sebehlukuluza abadabuka kwamanye amazwe abatshayela izimota ezinkulu ezithwala impahla esetshenziswa emazweni atshiyeneyo. Uhulumende kaSiri Ramaphosa uthi kazilutho ngokufuna yilaba. Omunye wabo abaqhuba lokho ongafisanga ukuthi siveze igama lakhe uthi sebebikele uhulumende ngabazakwenza ngeviki ezayo. Uthi abakufunayo ukuthi uhulumende alungise okuhlupha abantu abadinga imisebenzi labasebenzayo asebethola iholo eliphansi, njengoba abantu bokuza bevuma ukuholiswa imali ephansi ngabaqhatshi. Ake sizwe ixoxa ngalokhu lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngethu September sicabanga ukuthi kumisa yonke into ezoba operator eSouth Africa. Nasimisa yonke into ezoba operator eSouth Africa, sizozama ukungena emafemini konke la kukhona khona abantu bangaphandle. Kusho ukuthi abantu abangebona abaseSouth Africa abangenzele ngaphandle kwemvumo yaseSouth Africa. Khona abantu abangena ngezero right eSouth Africa, sinabo doctor esibadinge ngaphandle baseSouth Africa, sibazi ukubaphazamisa abafike bangena ngezero right. Kodwa labo abantu esithola ukuthi bangena kulezi nkaphandle zaseSouth Africa bezovuma imali ey'ngane, kanti eSouth Africa zalwa 1912 kukhona i-National Congress zasilwa kufelwa abantu silwela izwe ukuthi sithole inkululeko kulelizwe. Ekugcineni uma sekungena abantu angaphandle bazovuma utiki imali mhlampe o-2500 imali esithi eSouth Africa incane 3.5 uma uhola imali encane eSouth Africa. Uma ngathiwa 0.4 bangaleyo ndlela kusho ukuthela iSouth Africa sekumele singafiselwe abantu la. Lokho ngeke kuze kwenzekele impela, ngeke sithi sivume lokho.
Lizavimba njani? Ilabe livimbele emgwaqweni, labe lenzeni?
Emgwaqweni yaseSouth Africa yonke yabona emkhulu sizonqumisa amathraga kiyo, yabona amathraga alade,
ngiyabona
ama-hotel trains izovela inqume phakathi nomgwaqo mhlampe M3, M12, yabona M11.
Lo ngomunye wabantu abafuna ukuthi kuxotshwe abokuza abasebenza kwele South Africa bengala maphepha aqondileyo. Ucele ukuthi igama lakhe lingavezwa. Ukuze sihlaze udaba lolu sixoxe lomnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso emela abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa.
Sihlala sikhuluma laye uhulumeni kodwa azange sikhulume laye ngendaba ka-2 September ngoba thina sikuzwayo ngama-voice messages kasikwazi ngobana bakwenza lokhu. Kodwa selokhu kwaqala indaba leyo try xenophobia ngo-2008 sihleli sikhuluma laye uhulumeni, sihleli sikhuluma lazo inhlangano ezimele abantu be-South Africa ukuthi lokho kungalungiswa njani ukuthi abantu bengachayani ngoba sakubona ngo-2015 esiphingo laphana eThekwini sikubonile futhi kwenzakala ngendaba zama-truck drivers. Sike sahlala phansi labo abachayela ama-truck ababuya eZimbabwe lakwamanye amazwe. Uhlupho esilalo thina njengesikhuluma lohulumeni yikuthi ama-truck drivers kukhanya kibo kuba nzima ukuthi bangene inhlangano ye-union. Sasikhuluma labo ukuthi ukuze silungise kuhle udaba lwabo yikuthi kumele bangenele inhlangano ye-union. Manje kukhanya bona bathi bengangeni i-union bayaxotshwa emsebenzini. Nxa sikhuluma le-union efana lesathawu eyomele abachayeli bama-truck labo bakhala ngokuthi kunzima ukubamela ngoba kabekho phakathi kwe-union. Labo futhi abayi babahamba bechaya abantu asomalunga e-union bazakhela i-association yabo bengama-South African drivers abahamba bengena emafemini.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Sixoxe laye eseJohannesburg. Isizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika uDokotela Terry Trent namhlanje uphiwe inhlonipho enkulu lidolobho lapho ahlala khona eNew York khonapha eMelika lapho kuphawulwe isithombe sakhe enzikini yalo eRockefeller Center. UTrent ube phakathi kwabesifazana abadumileyo abanye abayizinothi esinjengo-Oprah Winfrey, uNicole Kidman, umdlali wama-Olympics uSheryl Strayed labanye. Ekhuluma lo Mavela Simhlanganya uye weStudio 7 uthe ujabule okwamagama ngokuphiwa linhlonipho. Singakehlukani namhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha izimoto okuhambisa namhla ekuseni, iningi lithi kusobala ukuthi intengo yempahla izaqhubeka iqonga. Iningi lamukele ngempono ehlukeneyo kwethulwa kwamakhampani atshintsha imali ngokusemthethweni. Namhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa ufikise umnyaka elokhu wafungiswayo ukuthatha intambo zombuso. Olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.